Iye zvino sadonhora Harare tangatiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vaine mapepa ekanzuro asi pane pasina mapepa eema, zvichiratidzawo kuti environmental management agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei, isu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei, tiri kuvimba kuti kuendisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province kunyanyanyanya vanobatikidzwa mukati mecity of Harare kuti dai zvamusvigira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro zvinoreva izvozvo wetlands kauti nzvimbo dzaive maground ebhora evana kana nzvimbo dzakarizidzirwa machechi ezvikoro vakwanise kuudza mapurisa kana kuti sehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kumelbourne takabva mukusunga vanhu, takasunga vanhu zvakare kubordeaux nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vakanga vabatwa vacho kudhanish badhara ismarki 60,000 $20,000.
Kwei vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans araitwa kare asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengeserwa manje manje. Saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti inyaya yemupedzanhamo. Taizwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunetsana pakati pemapato emaspace barons vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvichiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kutoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare iri kutarisa marenovations nesecurity kuti ingaitwe sei pamupedzanhamo. Sezvinoiwo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mupedzanhamo dzakatanga kubva nezuro kubvumiswa zvakaita sana Unifriends Market zuro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kuenda pedzanhamo. Pairi zvinezvi takumbira vekanzuro tatakakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura, matoilets, marata ese akatemurwa panhu pavaita mhirizhonga dzavo uyezve kumuka shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara kukanzuro. Tinoziva kuti mupedzanhamo unotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mupedzanhamo ichavhurwa mazuva anotevera.